manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vakereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu, gurume 24, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. Vakapiwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus. Vachitengesawo zvombo zvehondo vaAlexander Zingman vakasungwa kuDRC mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors chasvika kuBotswana kumutambo wakakosha weAFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura chirongwa chekubaiwa nhomba kweveruzhinji muguta reVictoria Falls nhasi vachikurudzira veruzhinji kuti vabaiwe. Kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mana nemana zvine mazana makumi matatu nevashanu kana kuti 44,135 ndivo vainge vabaiwa nhomba yeCovid-19. Kudzana Msengi anoitipanya inotevera.
Vamunangagwa vaparura chirongwa ichi ivo vachibayiwawo nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba vachiti vanhu vafanirwe kuteerera manyepo anotaurwa pamusoro penhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Asi mutungamiri wenyika ati kunyange hazvo pave nenhomba yekubatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19 vanhu vanofanirwa kuramba vachiteedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere ichi. Vamunangagwa vatenda vakoti nana chiremba pamwe nemauto nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kubaiwa pachikamu chekutanga chekudzivirira chirwere ichi.
I commend all frontline workers and security services for the fortitude and dedication with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Vachitaura mushure mekuona chipatara cheVictoria Falls District Hospital kurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati hurumende yaona zvakakosha kuparira chirongwa chechipiri chenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 muVictoria Falls nekuti ndimo makave nemunhu wekutanga kurwara nechirwere ichi munyika. Vatiwo guta reVictoria Falls rakakoshera nyika munyaya dzezvekushanyirana vakatiwo vari kufara nekutambirwa kwaitwa chirongwa ichi neveruzhinji. Vamwe vatungamiri vemapato vanopikisa vange varipowo pachiitiko ichi vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzura avo vati bato ravo rinotsigira chirongwa ichi nekuti chirwere cheCovid-19 hachinei nekuti munhu unotsigira bato ripi.
Chirongwa chatinotsigira isu seMDCT takagara takataura kuti vanhu vedu ngavabai mushonga uyu nekuti pasi rose kuna na America kuna na Britain vanhu vari kubayiwa ndo chete zvinoita kuti tidzivirire chirwere ichi chinopedza vanhu. Ndauya kuno nemamwe mapolitical parties kuti tizoratidza kuti nyaya yeCovid haina bato. Tiri kuda kuti munhu wese abayiwe angava ZANU PF angava MDC angava vebato ripi ngavabayiwe vanhu.
Vakafano bata chinzvimbo chemukuru weZimbabwe Tourism Authority vagive muchidzidzi vati kuparurwa kwechirongwa chekubaiwa nhomba muguta reVictoria Falls kuchabatsira kumutsurudza zvekushanyirana munyika.
Victoria Falls ndiyo nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda kupfuura nzvimbo dzese muno muZimbabwe. Nekudaro chirongwa ichi chekudzivirira chirwere cheCovid-19 chiri kuvarurwa pano paVictoria Falls chakanangana nevanhu vese nevagari vese muVictoria Falls chinobatsira kuti vanhu vachakwanisa kuti vavimbe neVictoria Falls kuti kana vachishanya vanenge vachishanyira nzvimbo inenge yakachena yakanaka ine vanhu vakadzivirirwa kuchirwere ichochi zvinove zvinozobatsira kuti vanhu vawane mabasa vanhu vave zvekuti cheuviri chinokwanisa kuwanikwa kuno Victoria Falls
mwama mugari wemu Victoria Falls muzvare Precious Mukono vati vanoona zvakakosha kuti vabaiwe sezvo achiita basa rinoita kuti vasangane nevanhu vakawanda.
I'm a cosmetologist by profession and we are also by today because naona zvakandikoshera kuti zvoni since ndinoshanda nepublic ndosanga nevanhu vakawanda and West Victoria Falls is a tourism place saka zvakangokoshwa kuti ndizvidzivire.
Guta reVictoria Falls rine vanhu vanoda kusvika zviuru makumi mana uye pane nhomba zviuru makumi manomwe dzakaunzwa muguta iri kuti vanhu vabayiwe. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti vanhu vakawanda muguta iri vari kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba uye vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa. Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti kutanga kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba kuchaona vafundisi, varairidzi, vatongi, vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kurwara nevane makore makumi matanhatu zvichikwira vachitanga kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls, ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vabayiwe nhomba paruzhinji.
Zvakakosha zvikuru kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa varatidzwe kutungamira pachirongwa ichochi chekubayiwa nhomba kana kuti vaccine inodzivirira utachiona weCovid-19 kana kuti coronavirus.
Sei muri kuti zvavaita izvi zvakakosha Dr. Maidi?
Izvozvo zvinopa confidence muvanhu kuti hazvisi zviri kungonzi ngazviitirwe kuvanhu jekerera asi kuti zviri nekuti chirwere ichi chinobata munhu wese. Ndomunga mutungamiriri wenyika vamunangagwa havana kutanga iko zvino hurudziro yavo yezviya zvinoitwa kuti vanhu vasatatapurirana utachiona kubva pachakatanga kubata vamwe vedu muZimbabwe muno muna machi gore rapera muchaona kuti kwakatevera malockdown akawanda ekuti vanhu vakwanise kugara muDzimba vanhu vasakwanisa kungosangana nje zvinozoita kuti vabatire utachiona uhu. Saka totoramba tichiona kutungamira kuti vatingati leading from the front kuti vanhu vaone kuti zvirokwazvo chirwere ichi chiriko, zvirokwazvo chinobata vanhu, vamwe vachirwara nacho, vamwe vachirasikirwa noupenyu, nokuti hamusi muno munyika chete mazviri kuitika, zvakabata pasi rose. Saka toda kutotenda kuti kuita kwemutungamiriri nevamwe vehurumende, makurukota nevakuru vakuru zvinoramba zvichiratidza kuvanhu kuti aiwa haisi dambe harisi dambe, asi kuti zvakatokosha kuti umwe noumwe wedu vaya vanotarisirwa kuti vabayiwe nhomba iyi ngavabayiwe.
Izvozvo zvinobatsirei?
Zvinobatsira kuti pakupedzisira community yose vawane inonzi herd immunity yekudzivirira utachiona ihwohwo. Haisi nyaya yekungoti anotazviona tiringofunga kuti varingoita dambe varingoita je kana kuti vanhu vachine doubt mukati mavo mupfungwa dzavo. Aiwa tinoda kutenda zvikuru ne zviri kuitwa nehurumende zvavari kuratidza utungamiriri uye havasivo voga. Muchatoona kuti kunyika dzakasiyana siyana vatungamiriri venyika vari kuratidza kuti vanoda kutungamira vari pamberi nyange pakubayiwa nhomba iyoyo. Takatoona kuSouth Africa vaRamaphosa vakabayiwa, tinotoona kuti nyange kunana Europe kunana UK kunana America vatungamiriri vanobuda vachinobayiwa nyange kuRussia.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare kuLuanda. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vari chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 1516. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe negumi nevanomwe kana kuti 36,717. vanhu zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zvuru makumi matatu nemana zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 34,447. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 754. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mashanu nevana ndivo vari muzvipatara. Hurumende yeZimbabwe yanga yasati yapindura zviri pamutemo kumibvunzo yatumirwa neStudio 7 nezvemashoko eAmerica ekuishora zvakanyanya nekuipomera mhosva yekuda kuparadza bato rinopikisa reMDC Alliance. Studio 7 yatumira mashoko kumapazi ezvekubudiswa kwemashoko, mutemo, kudzivirirwa kwenyika uye kudyidzana nedzimwe nyika, asi hapana anga atapindura. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati America yainge yaburitsa mashoko ekushora Zimbabwe uye chainge yangomirira kunzwa kubva kune vavanoti vatengesi vasina kuda kudoma nemazita. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakaburitsa mashoko nezuro kuvatori venhau richiti rainge riri kutarisa zvakasimba zvave kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushandisa mapazi ehurumende kusanganisirawo matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa. America inoti Zimbabwe iri kutyora bumbiro remutemo wayo nekurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano yavo, asi nekune rumwe rutivi mapato anopikisa anonzi anodyidzana neZANU PF achiita madiro aJorgina. Nyika iyi yati zviri pachena kuti zvose izvi zviri kuitirwa kuda kukanganisa vanopikisa kuti vasakwikwidze vakasununguka musarudzo dza2023.
Mashoko eAmerica mashoko ane munhu wese ari kuona zviri kuitika muZimbabwe, zvekuti vanhu nengo dzeMDC Alliance dziri kudzingwa muparamendi. Hunhu hwekuda kubisa masimba kuvanhu, masimba evanhu ekuti vasarudze vega nhengo dzavanoda ivo kuti dzivamiririre muparamendi. Ndokusaka isu sesangano reHuman Rights Watch tiri kuti kuremekedza bumbiro remutemo nekuremekedza kodzero yevanhu yekusarudza vatungamiri vavo, paramendi, hurumende inofanira kuti idzokere kuvanhu. Iti kana gati peise mienzaniso kana ichiti vabiti havachafaniri kumiririra Harare East Parliament, zvinofanira kuti zvitaurwe nevanhu vekuHarare East, kwete kuti zvitaurwe nevanhuwo zvavo, nekuti ikodzero yevanhu veHarare East vakasarudza vabiti nevamwe vese vakabiswa muparamendi vana kutsatsa pulu kuBulawayo, kukweko vana vana settlement Chikwinya nevamwe vese vakabiswa zvisina kutsarukana. Kodzero ngadzidzoserwe kuvanhu kuti vataure vega nenzira yesarudzo dzemabai elections.
Vachipawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vati havasi kushamisika nemashoko eAmerica aya. Asi vachipindura, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vashora zvikuru America vachiti inoda kupindira mune zviri kuitika muZimbabwe.
Chinokatyamadza ndechekuti vanhu vari mhiri kwemakungwa kunyika dzakaita seAmerica vanotoziva kuti kune bato rinonzi MDC Alliance. Vanorizivira kupi? Vanovhota munyika yeZimbabwe here? Uye chechipiri ndechekuti isu semusangano weZANU PF zvekare sevana vemuZimbabwe hatiteereri kana kupa nguva kumashoko anotaurwa nevekuAmerica, nekuti hativazivi munyaya dzematongerwo enyika yekuZimbabwe. Ngavagare ikoko isu tichiita zvamatongerwo enyika zvemunyika muno. Musangano weZANU PF haunei nezvinoitika kumapato anopikisa, haunei nezvinoitika kuna biti, hatimuzivi, hatina ukama naye. Zvekare bato raakafoma ndo rakamudzinga muparamendi rinonzi PDP, ndiye tendai biti wakafoma bato iri sokuziva kwetinoita. Naizvozvo kana akudyiwa nechekuchera hazvinei nechokuita nebato reZANU PF izvozvo. Saka nokudaro ngavasatipedzere nguva, isu iko zvino panguva ino tiri bhizi kugadzirira musangano weCentral Committee nomusangano wePolitburo uchatevera mangwana uye nemusi weSaturday. Saka zvizhinji zvose izvi hatina basa nazvo, nekuti nyika yedu navatungamiriri vana vamunangagwa vari bhizi kugadzirisa nhau dzedenda reCOVID-19. Tingagadzirisa sei kuvaccinata vanhu? Tingaita sei kuti tidzivirire kuwandu wevanu waruku ufano kuruwara nechi wereji. Do bandikora tina aroso msangano. Those meta kutupenyo wanu endere mbili.
Mutungamiri wa Amerika wa Joe Biden wakatowezera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa kwa mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa ni vamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Mune imwe nyaya, bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rinoona nezvekubudiswa kwemashoko anga asati apindura nezvekusungwa kwava Alexander Zingman avo vanonzi vakapihwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo. VaZingman vanonzi ndisahwira vaMnangagwa nemapepanhau anoti Resim Live neDaily Maverick uye vakasungwa muLumumbashi mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeDRC vaJoseph Kabila. VaZingman vanonzi vanotengesawo zvombo zvehondo kuZimbabwe neZambia. Zimbabwe iri kutengeserwa mabhazi, matarakita nezvimwe zvekurimisa neBelarus iyo inodyidzana zvakasimba neRussia. Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana kwemakore 12 zvino zvabvuma kudzoserwa kumusha pasi pechirongwa chevoluntary repatriation nekuti zviri kutyira kuti zvingazoitwa musengabere nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaWeston Chibi vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbo vapoteri ava vakaturuka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba vanotonogara kumusha ndivane maagent kure vasingagonzwawo zvokufamba kuti dziresi vari kutoti vari kudzoka inini zvangu anombogara ndagara mukendisimeche ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina ndine tumabhizinesi twangu ndine maestablishment angu neshamwari dzakawanda ikoko saka zvimwe ndine tiki zvekudzoka munhu.
VaChibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizivikanwa kwazvo kuti nhengo inokwikwidza yavatogurirwa pikisa raMDC kuchimanimani mudunhu reManicaland. Vanoti kuitwa musengabere kunorwadza nekuti tushoma twakashandira twose tunosara.
Kana uine tunhu twako tushoma unoona tunonga wakashanda unotusiya ende vanongokubata ukanda mugumba kumba vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi vari mujera as we speak ende si 3 years ago now 2018 2019 2020 2021
sezvo vaimbo vapoteri ava vachipiwa mari inosvika mazana mashanu nemakumi maviri madhora ekuAmerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu. VaChibi vanoti mari ishomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu utsvanayo. VaChibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbo vemuupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora mangwaro ekufambisa kubuda munyika.
Unomotora passport 318 ndo yetransport ndikuzva kulaya residence void permit neresidence permit vadzoka kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaimbova muupoteri muzvare Primrose Temwanjira chinoti vazhinji vange vagere pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yavo yeMasori Mnangagwa.
Vanhu vari kuti vari kudarika navanotsvaka imwe nyika yekuenda. Vanhu vane kuchira hurumende yedu tinoiziva nekuabdata vanhu saka hatina assurance yekuti vachinja havachaiti izvozvo. Vanhu vari kungoti tinozongonhongwa usiku tongomuka tisiko saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe nekuti mumiri kweZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaviso musi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akamboema nyama yamire nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
According to the meeting which we had,
kubva mune zvatakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR, hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Parizvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvisvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda weDuku Refugee Camp mushure mekudzoserwa kwevamwe vanosvika churu chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa 2010 and 2019. Kunyanga zvorumende yava munangagwa ichita inaropa mumaoko ayo, vatsigiri veMDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori, nevatsigiri veZPF Mbvunga Mupopo takaitika muna 2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varikurudzira dare reparamende renyika yavo reCongress kuti ridzike mitemo inopa kuti zvisangova nyore kuti munhu atenge puti. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu gumi nevasere mumatunhu anoti Georgia neColorado nevanhu vaive nepfuti vanofungidzirwa kuti vainge vasina kugadzikana mupfungwa. VaBiden vanoti panofanira kudzikwa mutemo wekuti pfuti dzinowanzoshandiswa muhondo nemauto dzisatengeserwe veruzhinji. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti havasi kuda kuti mitemo ivandudzwe vachiti ikodzero yemunhu kuti atenge pfuti mubumbiro remitemo reAmerica. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeRepublic of Congo vaRaymond Zefiri Mbolu vanoti mutungamiri wenyika iyi vaDenis Sassou Nguesso vatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wesvondo. Mumwe wavaikwikwidzana naye vaGuy Brice Parfait Kolelas vakashaya nechirwere cheCOVID-19 uye ndivo vanga vari pachidanho chechipiri musarudzo idzi. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zvinogara munharaunda yeDC, Maryland neVirginia reSouthern Africa Community USA nemusi wesvondo rakakokera hurukuro padandemutande pamusoro pedenda reCOVID-19 senzira yekuti veruzhinji vanzwisise pamusoro pedenda iri uye kuitira kuti vakapinda musangano uyu vawane ruzivo ruzere kuti vodzivirira chirwere ichi sei. Sangano reSouthern Africa Community USA rinoshanda nemakanzuru pamwe nehurumende dzematunhu mukubatsira zvizvarwa zvekuAfrica muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo yeboard resangano resaku vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega taonezvi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pehurukuro yavakaita.
Sangano redu rakaita musangano weCOVID-19 uyu nekuti takanga tichiona community medu kuti vanhu vakanga vachitambudzika nekutsvaga information yemavaccines. Saka vamwe vari kufungidzira kuti havafani kunge vachitora vaccine nekuti hai yakakurumidziswa, saka havasi kuitrusta. Vamwe vane vachida kutora vaccine but havasi kuziva kuti vaccine inonyatsoita zvakanaka kwavari ndeipi nekuti kune dzakasiyana-siyana. Saka nekuda kwenyaya iyoyi takabva taona kuti zviri nani tiite musangano uyu tidaidze vana mazvikokota vakwanise kutipa information yatinozoshandisa kuti tidecide kutora vaccine here kana kuti hatitori.
Takaona makakwanisa kusheveza nyanzvi mbiri, imwe nyanzvi kumishonga yechirungu neimwe nyanzvi kumishonga yechivanhu. Mungataura kuti sei makasvika pakudaidza nyanzvi mbiri idzi?
Takaona kuti hurukuro yedu ive yakabhalansa tinofanira kunge tichikwanisa kutarisa mativi ese. Kune vamwe vanoitawo zvemishonga yedu yechivanhu kuita vamwe vanoita mishonga yechirungu. Saka kuti tikwanise kupa information kune mamembers edu anoita zvakasiyana-siyana takaona kuti zviri nani tidaidze nyanzvi dzechivanhu nenyanzvi dzemishonga yechirungu.
Saka zvii zvamakawana kubva kunyanzvi mbiri idzi?
Vazhinji vakapinda musangano vakabuda vachifara zvikuru kuti vakanga vanzwa information yaivabatsira zvikuru pakugadzwa kwevaccine nekuti ndozvinhu zvanga zvichinyanya kutyisa vanhu kuti mushonga uyu wakakurumidzikwa kazhinji kazhinji tinoona vaccine inotora makore akaita se 5, 10 years, 20 years kuti inyatsogadziswa zvakanaka. Zvino iyi vaccine yeCovid yakabuda less than a year, about 9 months or so. Saka vanhu vava vachitya kuti saka mushonga uyu unonyatsosenza here. Saka nekuda kwekuti nyanzvi yedu yemushonga wechirungu vanonzi Dr. Bukosi Dube vakanyatsotsanangura kuti vaccine inogadzirwa sei ende vachinyatsotsanangura mastages ayo ese zvakafadza vanhu vakanga vasinganyatsozivi kuti vomira papi panyaya yevaccine yemushonga wechirungu. Kunyanzvi yese vanhu vaiti iriko mishonga inobatsira kuti chirwere cheCovid chiite nani kana kuti chimanejeke asi hatina kunyatsonzwa chaizvo chaizvo zvatakanga tichifungira kuti tichanzwa because taifunga kuti vachatitaurira ivo vanonzi baba nyenyezi vanova sangoma vedu vatakadaidza taifunga kuti vachatitaurira kuti mishonga yakati ndo yatiri kushandisa kana kuti vanhu vanofanira kuitora vakadai dai but izvo zvazvina kunyatsobuda vakanga vasinganyatsobudisi pachena.
Tichitarisa mune ramangwana zvii zvimwe zviri kurongwawo nesangano renyu zvakanangana nekupa dzidziso kuvanhu pamusoro peCovid-19?
Tiri kuronga kuti tizokwanisa kudzosa nyanzvi dzedu idzi zvikuru sangoma vedu kuti vazonyatsotipindirana vanyatsodzikadzika nenyaya yemushonga yechibhoyi nekuti variko vamwe vanga vari musangano vanga vachitotaura kuti isusu mishonga yechirungu hatifi takaitora because hatisi kuitrust. Saka tinoda kuti sangoma vedu vazouya vanyatsoexplaina kwatiri nekune vamwe vanhu vese vanoda kuziva kuti saka zvinofamba sei nemishonga yechibhoyi.
Iro dambudziko rechirwere cheCovid-19 rakabatawo zvakadii kuzvizvarwa zvenyika dziri musaku?
Dambudziko reCovid ririko kwese kwese zvisanganzira vanoseenza muzvipatara vanonzi mafrontline workers variko vazhinji vakabatwa but tinotenda Mwari kuti vazhinji vavo vakarecover.
Avo vanga vari nhengo yeBoard reSouthern Africa Community USA vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega Taonezvi vari parunare Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chasvika muFrancis Town, Botswana, kumutambo wacho wakakosha zvikuru weAfcon neBotswana mangwana. Zimbabwe iri muGroup H neAlgeria iyo iri pamusoro uye yakatobudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon ne 10 points. Zimbabwe ine 5 points, Botswana ine 4, Zambia ine 3 points. Zvikwata zviviri zviri pamusoro ndizvo zvinoenda kumakwikwi aya. Zambia iri kutamba neAlgeria mangwana kuAlgeria kwakare. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Tabata vaimbova muutambi muzvikwata zvakasiyana-siyana muPremier Soccer League uye vachiongorora nhau dzemitambo vamomoyo.
Zimbabwe ichanokunda Botswana zvine mutinimira. Ndinodaro nekuti Knowledge Musona aripo sacaptain. Uyezve vakomana vese vaya vakadanwa kuti vatambire nyika vanoda kutoradzidzo dzeshuwa vanofanira kunge vachitambira nyika zvekuti pana anasipo nechii hazvingori pano nepapo asi vakomana vese varipo kuburikidza nacaptain ndinoona tichikunda zvakanakisisa.
Asika vamwe vari kuti gadziriro yechikwata ichi yanga isina kumira zvakanaka, vamwe vatambi vasvika nhasi, vamwe vari kufungidzirwa kuti vanosvika mangwana, munoona sei?
Blessing, gadziriro yedu inogara isina kumira zvakanaka. Tisati tamboenda kwatinoenda takagadzirira zvakanaka, saka hapana chitsva pane zvatiri kuona izvi.
Munorevei apa?
Zvese zvakamboitika ende zvinogara zvichingoitika. Kana ndichinyatsotarira zvakanaka, vakomana vose ava vatojaira kusangana nezvavari kusangana nazvo pavanouya kuno vachigadzirira mutambo. Saka ini ndodaira kuti zvegadziriro tozviisa parutivi. Vakomana pfungwa dzavo dzakagara pasi vari kuziva zviri kufanira kuitika. Vachatamba zvine simba. Gadziriro yemuZimbabwe hatife takagadzirira zvinokwana.
Nyanzvi munyaya dzenhabvu uye vaimbotambirawo zvikwata zvakasiyana-siyana muPSL vamomoyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tirikutarisa nezvekuparurwa kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba yeCovid-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye mashoko yeAmerica yekuti hurumende yeZimbabwe iri kumbunyikidza vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bako VOA.